Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera chikumi 1 2019 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi iri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vadhumiso dabengwa vanovigwa zvine mutsindo kumaruwa Entaba Zinduna mudunhu reMatabeleland North.
Vadhavengwa ndinoona anga ari munhu anoti come to me I can talk to you.
Studio 7 inotaura nemurwiri wekodzero dzavanhu vatendai Ruben Mbofana avo vanoti vadhavengwa vaive munhu aive nemwoyo wakanaka zvikuru. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinoona mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaine mukana mukuru wekukunda musaridzo yemutungamiri wenyika pachaitwa sarudzo muna 2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana kuNdaba Zinduna mudunhu reMatabeleland North uko kwavigwa gamba renyika vadhubiso dabengwa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vekunze kwenyika varumbidza vadhavengwa semunhu anga akazvipira mukurwira rusununguko kwete rweZimbabwe chete asi rwenyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica. Asi zvabuda pachena kuti pange pane kusawirirana pakati peveruzhinji nevamiriri vehurumende kusanganisira vange vakabata urongwa hwerufu urwu sezvo pamboita makakatanwa ekuti anotaura neasingataure ndiani. Kurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo avo vange vachitaura vakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasoveredzwa vakatadza kupedza nhauro yavo yavange vachifanirwa kupa. VaMnangagwa havana kuuya parufu urwu uye tsananguro yabuda mumapepanhau ehurumende ichibva kumutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba ndeyekuti vaMnangagwa vaiuya parufu rwavadhavengwa nekuti kunyange havo vakaitwa gamba renyika mhuri yavo yakasarudza kuvaviga kumusha kwavo. Zvichibva kupindira kwemhuri yavadhavengwa mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vazopiwa mukana wekutaura mushure mekunge vadhavengwa vavigwa uye vashora nyaya yekuti mutungamiri wenyika havana kuuya parufu apa. Vachamisa vati vadhavengwa munhu anorangarirwa serimwe remagamba makurukuru munhoroondo yenyika yeZimbabwe.
Achizi chinhu chinorwadza here kuti tine mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vatumira nhume inovamiririra asi tiine vatevedzeri vemutungamiri wenyika nemutungamiri wenyika wacho vachitadza kuuya kuzopa ruremekedzo kumurume uyu. Zvinhu zvinosuwisa uye mwoyo wangu warwadziwa zvikuru kuti vatadza kupa ruremekedzo rwakafanira kumurume uyu.
Gore rapera vadhavengwa vakabuda pachena kuti vaizotsigira vachamisa musarudzo wemutungamiri wenyika vachiti vachamisa ndivo vaive munhu aifanirwa kutungamira nyika kwete vaMnangagwa. Kurukota muhurumende yeSouth Africa amai Ayanda Dlodlo avo vataura vakamirira mutungamiri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa varumbidzawo vadhavengwa segamba guru vakati vaive munhu ange ane muono wakakura vasingarwire rusununguko rwenyika yavo chete asi rwenyika dzose dzemuAfrica dzaive pasi peudzvanyiriri. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reZapu vaIsaac Mabuka vaudza Studio 7 kuti kufa kwavadhavengwa kurasikirwa kukuru.
Vadhavengwa vavanga vari munhu wevanhu vese muno muZimbabwe, vaida munhu wese. That's why uchiona nhasi vanhu vese nevehurumende Newa mwanyi mapati bari pano hapa kuti vavige gamba. Igamba haiko na rezapu yega, haiko na rezimbabwe yega, but international.
Mwemwaembo vemu rwirwe ondo yeru sununguko kwa paspe boka rezipra wa basta magwizi, vatu wa dalengwa, wafavasi na kwanza kugadzirisa zumezozunu jayo pakatipe moyo wavo kusanganzira nyaye gukura undi, pamwe nekutore wa midziyo ino sanganzira zivakwa ni magwaro inoro ondo ye ondo. Kwa kaita batoreza hapu neguru mende. Pama guizi watu wa dalengwa wewe muna ikoshe sajeru nyararu, sakane kudaru, iwo vacha edza kutizose jaifanu waku gadziriswa, zituwe muru nyararu.
Izi nyaya ziri natu, ma properties, ma records ze zipra, ne gukura hundi. Dizo jaka ameta wa dalengwa, vayi tizizisa mazese kutikana tazo enda wakumana sanda inyaya izi. Nukuti izi nyaya izi, ndizo zine neyo yenyika, mukataza kuzigadzirisa nyaya izi, hakuna nyararo vichazo wa muno muzimbabu hati kwenye kuzorwa tirisu asi vana vedu vachasumuka zandu kutotaura hezo zisi kunge fanga nirukufu chopera asi ndio zichatu itiga chaezo chaezo ziri nani ngati zirire miri jonga ngati zorire zinu izi kuwa rizwazo iyo urumende yedu hii ngaichi vaya uya upejo yofaya batira kutiru nyararo huwepo chatino chaka isusu vana vada vengwa hezo utitivaki nyararo
ishensha saya mangu ndiweni vanoe ishe wenzumbo yenta bazinduna au vazupi wa omkano wekuta urapa guwara wa dalengwa wabuda pachena kuti maonero au ndewe kuti zunazuna kumira vakanaka mnyika wa dalengwa au vaizikana wanerumu ya zitara ure kuundu rekuti the black russian vano nzivaye wa gara wa uzahama ni shamwari kuta vaizo daku wigopa nzumbo ino wigwa magamba yenyika pa national heroes eka sezo vaisa wirana ni gwarari batu erukutonga rezanu pf pakabata na ZANU PF ne PF zaapu muna 1987 bada wengu waka mboramba kupinda muurumende yawa Robert Mugabe aswaka so nyenge tezo na mshaka vu Joshua Ngomo wakaita guruko tare kupedzisira kutoreswa miko paka umba urumende yombata ni nzuwe ZANU PF ne PF zaapu muna 1988 wada wengwa aulangewawe ni makore makumi mano mwene mafumbamwe wakasha ya nechirwere chechiro panemsu wechipiri shondura pera mu Nairobi gutare Kenya wachiva kuno rapwa ku India vasi ya mzimai zodwa wanawa shanu pamwe na wazukuru urumende ya kawaita gambare nyika pasi muri yao ya kasarudza kutewezira chido chao chekutewa wigwe kuntabazinduna uko kwa karadzi kwa o amai wao ndaka mirira studio 7 kuntabazinduna ndini
tichiri panyaya ye kuradzikwa kwavadabengwa mudunhu rendabazinduna kuma Tabeland North mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vanoti vadabengwa vave munhu aizvininipisa asina rusarura uye anokodzera kupiwa chiremera chegamba renyika.
Inini kuzivana na wade mwingwa ambika tango lino zivana na wo shakanye tuweta deep asi ndakazo intro chusko na wo pane upenyu wangu taka zivana chosi dunwana are munu aida vanu aida o munu akaita seni pandiri pano ndangane siri o munu ano ziva kana chino asi are munu akapinda mupenyu wangu akaona kuti I can talk to a person called Tendai Ruben Mbofana wakato introduce kwa ndiri wakato ndifarirao wakato uyo mupenyu wangu saka kwa ndiri personally munhu ari hambo munhu anoda vanhu munhu asingasaruri kuti uriani nobva kupi igamba renyika sekuonekwa ari kuonekwa nenyika yese asi ari ama magamba atinoona nhasi kuti ari Tendai Mbofana anoenda kwavari kuti wotoo makadii handiono zvaisaitika but vadhavengwa ndinoona anga ari munhu anoti come to me I can talk to you.
Vambofana munonzwa sei nekurasikirwa nemunhu akaita savadhavengwa?
Vatoto zvinorwadza zvorwadza muchindibvunza mubvunzo wakadaro ndinotobva musodzi ndichida kutouya mimeso angu because I loved that guy. I knew him only for a few years, but ndinovada. And it was said in Dotichi, he was a hero. That is a true hero. A true hero, ndototaura angu nechirungu, adiwanzo shiiti, asi igamba remagamba rokuti kana dai pane munhu anda kutarisa pane hero speaker yese kana vasida kuona kuti gamba nderipi ngavaite tablet kuna vadhavengwa
mashoko enye kupedzisira pakuradzikwa kwavadhavengwa vambofana
indoti igamba he was a gentle giant he was everyone's gentle giant he is a true hero these are the people who truly brought independence vachida kwete kuti vaida kuti tichazowana something at the end of it asi vaive vanhu vaiti tichapa vanhu vezimbabwe independence toipa vogara nerusununguko even in iye pachake akazosara hake asina chaanacho ndo inonzi sacrifice sacrifice kwete kuti unoenda wonorwa woti ndoda kuti ndazodzoka mondipa mafarm mondipa mabusiness that's not a sacrifice.
Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunare vari mukwekwe. Vakawanda vanoshanda vari muBotswana vanoti vanoshuvira kuti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ikunde musarudzo dzichaitwa munyika sezvo hurumende iripo pari zvino iri kutadza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi dzinoongorora mafambiro anoita nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vachamisa vane mukana mukuru wekukunda mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2023. Nyanzvi idzi dzinoti vachamisa vari kuratidza kuti vachiri vechidiki uye vakawanda vanotarisira kwavari kuti vagadzirise zviri kunetsa munyika izvo zviri kutadza kuitwa navamunangagwa. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi wemutemo paHaburoni University College of Law and Professional Studies vachamisa kungwengwe vanoti vamunangagwa vava hari yofanzira kufa kana vachienzaniswa navachamisa. Izvi zvinotsigirwa navanicolas mutambanengwe avo vanodzidzisa zvematongerwo enyika paUniversity of Botswana. Vamutambanengwe vanoti mamiriro ezvopfumi ndoachaita kuti ZANU-PF ibviswe pachigaro.
Sematauro atovana nachamisa ekuti izvo mari chaanorigage asi ikonomi hairigiki. Ikonomi ndoichamubvisa pachigaro, ndoichabvisa ZANU pachigaro nekuti izvezvi takatarisa madonhwe kuti haponzi andit zvoreva kuti musoja angakabeka Mnangagwa akapinda Mnangagwa papao izvezvi taka kunongova kutambira $50 US which is £300. So eventually it's going to be $20 and it will become $10. That man will become useless. Then the soldier will be forced back into the street to take that guy out of power. So the economy is the one that will make a coup of Mnangagwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo paBotswana Open University vaSolomon Gurajena vanoti kushandira pamwe kwavachamisa nevatevedzeri vavo vakasarudzwa pacongress yebato ravo vatendai biti amai Linet Karenyi Kore navavo Shuman Nyube kuchapa MDC Chiremera.
Saka nyaya yekuti magweta vanhu vanoziva mutemo zvinotibatsirawo vanhu vagara vari mupolitics zvinobatsirawo pati MDC kuti isimbe ite very nguva pati yatingati pati yakasimba based neexperience.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaFinias Murombedzi vanoti mamiriro pfume munyika ari kusiya vamunangagwa vari panyangadza mushore.
Kuona kwangu vachabva vega nekuti vakuhitiye ikonomi kupisa kweikonomi kuchaasi kuchavapisa kuti vasudurure.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaTerence Sangara vayambira vachamisa kuti vatsvage rubatsiro kubva kumasangano akafanana neSADC, African Union pamwe United Nations mukuona kuti mitemo inobata sarudzo yavandudzwa.
So the only thing chinokwanisa kuti chiitike kuti MDC ipindeka kana vakakwanisa kuwana backing military.
Asi kune vamwe vanoti ZANU-PF inogona kukunda musarudzo dzichaitwa munyika sezvo pachine nguva yekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezvoupfumi. Mumwe wevanhu vane pfungwa dzakadai ndivanda benzenyenqube avo vanoti vamunangagwa vakagadzirisa zviri kunetsa munyika veruzhinji vachabva vavhotera zvakare.
Vakawanda vari loyal muparty so kuti vasudurudze zvino zvinotora imwe nzira yekuti it's impossible to be short zvinongoita miracle chai.
Achaitwa sarudzo muna 2023 vamunangagwa vanenge vave nemakore makumi masere uko vachamisa vaine makore makumi mana nemashanu. Izvi zvinonzi nevakawanda zvinopa mukana kuna vachamisa sezo nyika dzakawanda dziri kuvota dzichisarudza watungamiri vachiri kukura kwete wakwegura asi kupindira kwemauto munyadzi matongerwe nyika sezvo akaita pana vaimbwe mutungamiri wenyika Robert Mugabe muna mbudzi 2017 kunopa vakawanda pfungwa yekuti kunyangwa mapato anopikisa akakunda musarudzo havaoni zano PF ichitambira kukundwa sezvo iine rutsigiro rwemauto asi vakawanda vari munyika nekunze kwenyika vanoti vamirira kusvika kwa 2023 kuti vaone kuti ndoupi mukono ucharigwa pakati pava Mnangagwa navachamisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muno muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Eva Nyambiya vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara muMaryland muAmerica. Amai Nyambiya mumwe wemadzimai vari kubatsira vanotambura kumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Nyambiya.
Amen.
Mungati tsananguriro kuti zvakakosha sei kuti munhu wechidzimai awanikwewo achibatsira vamwe vanenge vasingawani.
Ini ndinoona chiri chinhu chakanaka kuti munhu ufunge wega, nokuti kana tichiverenga muBhaibheri rinotaura kuti kune vanowana batsirai vanoshaya. Ndo zvimwe zvinhu zvinondibata, vhesi iyo inondibata zvekuti saka ndiri munhu anokwanisa kuti ndibatsire vamwe vanhu vari kumusha, kutumira madhiramu. Ndimwe ndakatumira madhirama anokwana kuita 4 ekuti wasupply kunenherera vana vasina vabereki nezvirwere zviriko kumusha zvangotekeshera nyika izvi, kuti kuno vamwe vasina nepekutangira fanga zvakaita kunyanya mumamisha.
Zvamanga muri kutumira izvi zvakawanikwa zvichienda kune vamamuchida kuti zviende here kana kuti zviri kufamba sei ipapa?
Inini semunhuwo ina handina zvandinozoziva, asi inini kana ndichitumira kunoku ndinotumira mazita evanhu kuti zvinhu izvi endai munopa vari kutambura. Zvino handizozivi kuti vanoti vanogashira vachava dzinenge dziri hama dzangu zvangu vanogashira wacho, kuti zvinhu zvandatumira izvi endai munondiisirawo kune vamupe vasina kune vana. Ndinenge ndichitumira zvevana vana vechikomana, vana vechisikana, madzibaba, madzimai, ndinongosanganisa bhutu dzevana vadiki, zvese ndinongozvisanganisa imomo. Iwo vari kumusha wacho iwo vanotambira wacho handizozivi kuti vanotvitsa here kune vanenge vachitambura wacho.
Tinoona munguva yapfuura iyi makawanikwa imi muchibatsira vakasanganikwa nedambudziko redutu mupengo idai, mungatitsananguriro kuti makabatsira sei?
Izvi takangotumirwawo, taingoona pama WhatsApp kuti kwaita tsaona yaitika kuMozambique netsaona yakaitika kuChipinge kuChimanimani. Saka zvinhu zvakangondibata kuti kuzvinotoita sei, vamwe vedu vamwe wese vakapera kuenda nemvura, vakasara vamwe vakasara vasisina kana pekugara kana pekudini. Zvinhu zvinorwadza zvekuti hanzi mumwe wako akapinda dambudziko, ziva kuti zveuyu zvapfuura zvasara kwauri iwewe mani. Saka ndakangofunga kuti regai ndibatsire hama dzedizi waone kuti chingaitikowo kwavari, waone kungobatsirikowo. Ndo zvandakangofungawo izvo.
Mungatipowo nhoroondo yeupenyu hwenyu kuti makasvika seiko kuno kuAmerica?
Zvazvakaita nezvekuti hanzvadzi yangu ndo yakatanga kuuya kuno. Hanzvadzi yangu yauya kuno ndokubva azondichinini, ndobva azondidaidzawo inini kuti tisiuyai. Ndakambotiuyei muna 2002 ndichibva ndapedza 6 months ndichibva ndadzokera futi kumusha, ndichibva ndazouya 2006 muna Desemba. Ndakasvika muno musi wa25 musi weChristmas chaivo. Saka ndo maurira andakaita kubvira 2006 iyo tichizopinda mu2007 kusvika nhasi handisati ndadzokera kumusha.
Semudzimai pane zvimwe zvamunobatawo here kuitira kuti upenyu hukurerukirei
semudzimai zvamungata uro muchishingiswa mamwe madzimai vari kumarimuka
inini munomu handina zvandinoita ba muno kuti ndine chimwe chinhu chandinoita chinondipa mari kana kuti chinondipangu chete munomu kushanda asi kumusha ndokwandaita basa rekutengesa kuti ndainotenga nzungu kuJMB ndichinotenga ndaitenga chibahwe ndouya nacho pamba ndotanga kutengesa muwanhu kuti uone zvinodino semunhu unenge uri chirikadzika usina murume unenge uchitoda kuwana kuti uone kuti mhuri ungaisimudze sei vana vangaende sei kuzvikoro zvingadina asi ndinodaira kuti zvine zvakafamba nenzira yakatsanangurika vana vandaigara nawo inini hanzvadzi yangu yakafa ikabva yasiya vana vanokwana kuita vana 6 saka vana ivavo akavasiya vari vadiki saka ndobva ndapuwa vana ivavo inini wese ndapuwa vana ivavo wese ndakapuwa vasati vamwe vasati vakuenda kuchikoro vamwe vakuru vatatu ava ndivo vanga vakuenda kuchikoro ava vamwe vadiki vanga vasati vakuenda ndichibva ndazotanga kuvadzidzisa from grade 1 kusvika vazopedza vasvikawo kumaolevel avo saka ndinongoti kune vazhinji kune vanhu muvanhu vari kunzwa ndichitaura kudai so izvi chinhu chinokosha pane kuti munhu wemukadzi ufunge zvinokubatsira paupenyu nekuti ukamirira kuti kungomirira kuti kumirira kupiwa chekupiwa hachina hapana pachinokutsvitsa
imo munomu America tinoona munoyanana nemamwe madzimai vamunobata navo minamato gungano renyu rinonzi chii uyezve riri kukubatsirai sei
pesa apa ndekenge ndisingazive kuti kune malove sister saka ndine shamwari yangu Edith iye akazopa kuti ndive munhu anojoina kumalove sister asi pesa apa ndakandisingazvizive ba asi akazondisanangurira manje bva ndazongoti inga mune chirongwa chakanaka fani chekuti madzimai tinoungana tichipanana pfungwa tichinamata kuti pfungwa dzedu dziende pamwe chete tizive kwatiri kuenda nekwatiri kubva
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Eva Nyambiya kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
ndatenda hangu mudikani wangu mwari vakuitirei nyasha
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Iyo zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives icho tinopuwa naJonga Kandemiri West Studio 7. Ndinokamukirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve kambani ye Garden of Eden Dating Services iri muHarare iyo inoita basa rekubatanidza vanhu muwanano kana mukufambidzana inganzi muchirungu dating vakawanda vangashamisika kuti zvinhu zvingadai zvichiitika here muZimbabwe asi vakuru vekambani vatiri kukurukura navo pano avo vangoda kuti vazikanwe kunzi vachikwari vanoti aiwa zvinhu zviri kutambirwa zvikuru nevakawanda muhurukuro yedu sezvandataura tina vachikwari tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vachikwari mungatsanangura kuti izvii zvinoitwa nekambani yenyu yeGarden of Eden Dating Services
kambani yedu iboka rinobatanidza vanhu murudo mukuyanana rudo chinhu chinokosha mukurarama kwevanhu musociety even mubhaibhori chaimo chaimo Jesu akataura kuti mutemo mukuru pama 10 commandments is love so love is the foundation yekambani yedu mafambiro atinoita tinobatanidza vanhu vakasiyana siyana angave marudzi makore akasiyana siyana urema kana kuti anything chingwerewo pamunhu kana tiri ipapo tinenge tichibatanidza munhu maringe nezvaari kutarisira nemunhu waanoenderanawo naye
zviri kutambirwa sei neveruzhinji izvi vachikwari tichiona kuti vazhinji vangojaira mutsika dzedu kuti vanhu vanodanana mushure mekunge vaita zvekugarisana vachionana vachikurukura
chinoitika ndechekuti musociety vanhu vakasiyana siyana ndopamuenzaniso semukomana handizvo pane mukomana wekuti hachisiwo maari kuti achitikana achinge awana mukana parod omuapproach opropose zvinhu zvinenge zvisiri maari munhu akadaro manje ndiye munhu wekuti anoya kwatiri otaura kuti inhau yangu yakamira so mutsvago wemunhu wekuroora kana munhu wekufara naye oritaura kuti ari kuda munhu akaita sei iri ndangotarisawo palisti yangu ndoona kuti ndivati vanhu vangaenderana naye nezvari kuda ndotaura nauyu ndotaura nauyu ndovabatanidza vochiendera mberi murudo kana vachida kuzororana vororana zvichienda zvidaro.
Kambani yenyu yane nguva yakadii maiumba?
Kambani yane about 3 years ichishanda.
Saka veruzhinji vari kuzvitambira sei izvi?
Veruzhinji vanozvitambirawo mune zvakanaka, vanozvifarira, asi chinhu chiri kunyanya kutivhiringidza inhau yeutsotsi uri kuitwa nevamwe vanhu vanozama kukopera zvinhu zvatinoita. Vanoita chitsotsi kune vamwe vanhu. Saka munhu akamboitirwa chitsotsi paanoya kwatiri anenge angone kugunun'una ikoko. Saka kana achinge aine kugunun'una ikoko, isu totanga tamubatanidza ozotipa muripo wedu after tamubatanidza.
Mataura nyaya yemuripo vachikwari, imari inenge ichitariswa kuti munhu aripe kuti mumubatanidze nemumwe waanenge achizowadzana naye?
$10 rachijie chete chete.
Inenge iri yekubhadhara panguva yavanenge vachisangana here kana kuti inenge iri yekuzoti kana munhu aanyoresa kuve nhengo yenyu ndo mari anenge achitariswa kubhadhara mwedzi wega wega?
Ayo imari yaanongobhadhara kawana aramba achibhadhara kwatiri.
Manga makateerera kuna vachikwari vekambani yeGarden of Eden Dating Services inobatanidza vanhu murudo newanano iri muHarare. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Dynamos 1, Platinum 0, Black Rhinos 2, Herentals 1. Waya waya mumanzi wechimandara Cindy Munyavi. Chimandara changa chiri pazimexos ndirapera chichifadza vanhu kuno kuAmerica. Nawo mumanzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tombotarisa misoro yenhambu. Gamba renyika vadhumiswa Dabengwa vavigwa zvine mutsindo kumaruwa endabazinduna mudunhu rematebelrand north. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi kana muchinge manga musina kudzinzwa paindanet inoti www.voashona.com. Anokoneka ni mfaro ari mu Washington DC ndini Ray Choto momirira na udzendebele dzamuchapuwa na Chris Gande.
Soko isika